Kune vari kutsvagarutsigiro kushandisa humhizha nehumhetura mukuburitswa kwemashoko kana kuti artificial intelligence inzira iri nyore kuzvishambadza kune vanhu vakawanda uye zvisingadi mari yakawanda. Scott Barbour Brennan anoona nezvekufambiswa kwemashoko enhema nezvekushambadza munyaya dzezvematongero enyika paUniversity of North Carolina anoti,
"The models are getting better very rapidly. It feels like every week there's some new model which is
zvirongwa zvekushandisa zvechizvino zvino munyaya dzekuburitswa kwemashoko zviri kushanduka zvakanyanya. Zvave kutoita kunge svondo roga roga kune zvitsva zvinobuditswa.
Izvi zvinobatsira zvakanaka kutsvaga rutsigiro nyika yose." Betsy Hoover anoona nezvematongero enyika anotiwo kana musarudzo dzemumatunhu zvinobatsira.
Think about the campaign that does not have digital staff at all.
Funga kuti kana munhu achitsvaga rutsigiro asina vanoziva zvemadandemutande. Zvichireva kuti haasi kutsvaga rutsigiro padandemutande. Mazuva ano zvave nyore kushandisa humhizha wechizvino zvino kutumira mashoko padandemutande.
Kambani yaAmai Hoover inobatsira kugadzira michina neumhizha kubato remadhemokrats nevanoritsigira. Anoti chakakosha kuziva munyaya dzezvematongero enyika kuti,
"I don't really know exactly what every Republican campaign
kuzviita nenzira kwayo kwakakosha. Handizivi hangu kuti vebato remaRepublicans vanozvifambisa sei. Asi chandinoziva ndechekuti semaDemocrats tichashandisa michina iyi zvine mwero. Handitye hangu kuti tichasaririra kumashure, asi chakakosha ndechekuti tiri kushandisa AI zviri pamutemo uye zvine hunhu."
Muna 2016 vaitsvagira vaTrump rutsigiro vakashandisa madandemutande zvakanyanya. Vaishanda nekambani yekuBritain yeCambridge Analytica kuti vakwanise kutsvaga rutsigiro kumunhu nemunhu sezvo vainge vatsvagiridza nezvenhoroondo yake. Aive mukuru mukutsvagira vaTrump rutsigiro gore rino vaBrad Pascal vanoti kambani yake yeCampaign Nucleus ndiyo iri kushambadzira vaTrump padandemutande ravo. VaPascal vakaudza vanotsigira bato ravaTrump reFreedom First kuti humhizha hwechizvino zvino hunokwanisa kubatsira kutsvakurudza nezvemunhu anovhota otumirwa mashoko anoenderana nezvaanoda chaizvo zvotumirwa nenharembozha yake. Anoti,
"Makore anotevera tichaona nharembozha dzichishandiswa nevanhu vanenge vachitsvaga rutsigiro kutumira mashoko kunharembozha dzevatsigiri vavo."
Havasi vari kutsvaga rutsigiro chete vasina kugadzikana mupfungwa neumhizha hwechizvino zvino uhu, sezvo vanhu vakabvunzwa nemasangano anoongorora mafungiro evanhu anoti American Press Institute neAssociated Press vanoti vanhu zviuru zvikamu makumi mana nemaviri kubva muzana kana kuti 42% vemuAmerica vanoti vanoshandisa humhizha hwekufambiswa kwemashoko kuburitsa nyaya dzemanyepo munguva yesarudzo. Nyaya iyi yatumirwa naScott Stearns weVoice of America. Maiverengerwa neni Tanonoka Wande weStudio 7.